Muchiitiko chinonzi chakatyamadza vamwe vano munyika. Vamugabe vazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa31 Chikunguru maererano nemutongo wedare repamusoro-soro wekuti sarudzo idzi dzinge dzaitwa musi uyu usati wadarika. Vamugabe vanotiwo dare richatambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo idzi richagara musi wa28 Chikumi. Asi vatsvangirai vanoti vamugabe havana kuvapa mukana wekuti vawirirane nezvezuva richaitwa sarudzo asi kuti vangoita zvekuvanyorera tsamba yavatambira nhasi mangwanani. Vatsvangirai avo vanove mutungamiri weMDC Huru vanoti havasi kutambira zuva ratarwa navamugabe iri.
Today, early this morning, I received a letter from President Mugabe dated 13 June 2013 in which he advised that in a purported compliance with the Constitutional Court judgment, he was proclaiming the 28th of June 2013 as the sitting of the Nomination Court and the 31st July 2013 as the election day. As the Right Honorable Prime Minister of this Republic and a key member of the coalition government, mere courtesy would have required prior discussions on this matter.
Vatsvangirai vanoti zvaitwa navamugabe izvi kutyora bumbiro remitemo yenyika iro ravanoti rinosungira vamugabe kuti vawirirane naivo semutungamiriri wehurumende panyaya dzekutara zuva resarudzo.
In terms of the GPA, we signed on 15 September 2008, which has been codified as the 8th schedule of the current constitution of Zimbabwe, the president can only act in consultation with the Prime Minister in respect to any executive decisions, including the announcement of the election date. Thus, President Mugabe's actions are a unilateral and a flagrant breach of our constitution and the global political agreement. I, as Prime Minister, cannot and will not accept this.
MDC inotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube inotiwo haisi kufara nezvaitwa navamugabe izvi. Munyori mukuru mubato iri amai Priscilla Misaherabwi Mushonga vanoti zvaitwa navamugabe hazvisizvo zvavakawirirana mudare remakurukota nechipiri svondo rino.
Well, we are still doing internal consultations within the party, so we'll then issue a statement after that. But the preliminary statement is that we are very disappointed, more so because you cannot work with colleagues who basically are so dishonest. We were together in cabinet on Tuesday. Honorable Chinamasa in that cabinet indicated to us in very clear terms that the electoral bill would only be brought to parliament next week. In the meantime, he knew that he had already done the gazette, basically using the presidential powers, let alone the whole issue that we had a delay of the summit under the pretext that they were going to be consulted, when in fact they wanted to go with a proclamation so that SADC would then not have a way of dealing with the Zimbabwean issue. So really the whole thing has been just deceitful.
Vatsvangirai vati kuita sarudzo itsva musi wa31 Chikunguru kuchaita kuti vanhu vazhinji vari kunyoresa kuvhota pari zvino vatadze kuzovhota musarudzo idzi.
Moreover, part 3 of the